vagarava vanoti zvipatara zviviri zviri pedyo navo zvakaita sezvamawande netongogara hazvina motokari dzinotakura varwere. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vachatenda mhindu vakaudza Studio 7 kuti kushayikwa kwemotokari dzinotakura varwere pedyo navo zvave kukonzera kuti vagari vazvitsvagire vega motokari pakaita urwere, asi vakati vamwe vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwokunonoka kwerubatsiro.
Nyaya yezvipatara kuchipatara chedu chatorapiwa chatoti ndochiripadhuze nechi chakafana nezvamawande netongogara. Hatina ambulance inokwanisa kutakurawo varwere vanenge vagwara kuti inge navo kushurugwi nekuchimbidza zvinenge zvichidikamo pamugwere. Saka inyaya yekutoti imi ndimi munotozvitsvaga kuti muone kuti mungahaya mota yenyu yamunofamba nayo kusvika ikoko, but zvinenge zvakaoma nekuti munenge musina mari. Saka dambudziko iroro tachida kuti ode hurumende yatibatsira. Kushayikwa kweambulensi uku kunotoita kuti vamwe vatofira munzira, nekuti pamwe vachanzi imirirei iri kushurugwi pamwe inenge yatoenda kotakura kune zvimwe zvipatara. Saka paichazouya kuno pamwe murwere uya anga achifanirwa kuti aone dhokutar asana aafektika zvakanyanya, anotozosvika pakuti acharwarisa kusvika pakuti pamwe anofira murodhi ari munzira.
Izvi zvakatsigirwawo namai Liza Chivi, avo vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vawanirwe motokari dzinotakura varwere pedyo navo kuitira kuti vachengetedze utano hwavo.
Kune zvipatara zviviri zvakatikomberedza, Tongogara nezvamawande. Zvipatara izvi hazvina ambulensi. Mugwere wagwara, wagwarisa, waenda kuchipatara, wosvika wofonera ambulensi kubva kushurugwi uku mugwere uya achingoiwira. Panosvika ambulensi iya woenda shurugwi, haazve zvakangooma. Ambulensi ngadzigarewo dziripo pazvipatara, semudunhu mune vanhu. Ambulensi ngadzigare dziri pazvipatara, zvazvo kuti munhu akangogwarawo munhu odonziwo, odonzichikwira muambulensi uinde shurugwi. Haipapo takaomegwaisi nokuti shuwa apa munhu ini wabva kumusha pamwe nengoro.
Mumwe womugari vasamson Chabata vatiwo kusagadzirwa kwemugwagwa unobva panzvimbo ichachacha kuenda kwanhema kunowedzerawo kutambudzika kwavo kana vasangana neurwere. VaChabata vati mugwagwa uyu wakashata zvikuru uye une huruva yakanyanya.
Panyaya dzezvipatara pamaambulensi hapana. Pachipatara chepatongara pana ambulensi. Kuzvamawande hakuna ambulensi. Ambulensi inotobva kushurugwi ende ambulensi dzacho ndedzinopinda dust. Nzira dzekunoku hadzina matara, zvakadai vatigadzirisa ipapo pakugadzirisa marodhi voita kuti maambulensi avapwanise pazvipatara zvese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuhurumende kuti kune zvirongwa here zvekuti makirinika ekumaruwawa nezvinhu zvakadai semotokari dzinotakura varwere, asi hurumende iri kutatarika zvikuru sezvo isina mari. Mari yakawanda munyaya dzezveutano inotobva kumasangano akazvimiririra nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, Britain neJapan. Zvipatara zvakawanda munyika zvina kana mishonga zvopa kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvimwe zvirwere zvinokwanisa kurapika. Vana mukoti munyika vari kurongwawo kuramwa mabasa zvichaita kuti zviomere varwere vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muShurugwi, ndine Patricia Mudadigwa.